Anglican community mu America ne Canada chino chino za America ini kuronga mindororo za Bernard Mzee
mukati taurirawo here muchidimbu kuti Bernard Mzee ndiani uye chakaita kuti aite mukurumbira kudari chii
Bernard Mzee mumatari wekutanga muZimbabwe kana tiri kuti mumatari tiri kutaura nezve munhu akaurayirwa nyaya yechitendero Bernard Mzee akabarirwa kuMozambique muprovince yeNambane akanodzidza kusouth africa adzidza kusouth africa ndokwaakazonzwa kudaidzwa semucategas ndokuzounzwa kuzimbabwe na bishop wekutanga muzimbabwe Anglican church vainzi bishop Knight Bruce so akauya ndokubva anogara kumarondera dunhu remangwende patinotemberera Bernard Mzee ipo zvino saka imomo ndomaaishumira asi ushumiri hwake hauna kuenderana nezvaitikanwa nevanhu vemamangwende zvakazosaka kuti Bernard Mzee aurayiwe nekuti matauriro ake chitendero chake kune vakanga vasingawirirani nazvo
ndinoona kuti mhemberero iyi ndiyo inonzi ndiyo kutanga yaitwa vaBernard Mzee muAmerica neCanada sei zvatora nguva yakareba kudai
chinoitika ndechekuti izvo kana vanhu tinge tiri kunze kuno tinenge takatarisa kumusha tichiona zvinhu zviri kuitika dzimwe nguva tanga tiri kukolowa online kana kwaiko mhemberero dzaBernard Mzee taiona mavideos anenge ari kubva kumusha but iko zvino takatarisa tikaona kuti nenyaya yecovid-19 vanhu havasi kukwanisa kusangana saka takaona kuti regai tichi ita mhemberero idzodzi secommunity imuno mucanada neamerica nepamusana pekuti izvo tidzose ndangariro dzedu pane zvatinoziva zvataiita kumusha patakaipemberera Bernard Mzee
chii chatinotarisira pamhemberero iyi Father Majongo
mhemberero iyi tinotarisira kunge tiri kuita sevhisi yedu paplatform yezoom paplatform yezoom ipapo sevhisi yedu ichange ine kuparidza uyewo zvakare kuchange kuine kupupura kwemabasa akanaka amwari ichange kuinewo zvakare kunamata pamusana peizvo zvinhu zvinoitika around us zvakafanana nekuti zuva iroro tichange tiri kunamatawo kuti isusu sevanhu vari mudiaspora kunze kwezimbabwe vakangoda kufanana naBernard Mzee akaenda akanoshumira pakati pevanhu vasiri vekwake mwari atibatsirewo kuti tigogona kunge takagarisika mune zvakanaka nyange tiri kunze kwenyika yezimbabwe
pane urongwa here hwekuita izvi gore negore kubva gore rino
ndizvozvo munoziva kana chinhu chikatanga chikanga chabudirira tinotarisira zvakare kuti zvinodzokororwa sezvamuri kungoona kuti nyika iri kushanduka nguva nenguva saka tiri kuona kuti nhau yekuita maservices through online means ichatekeshwera saka tinodavira kuti tichange tiri kuitawo mhemberero idzodzi kunyange zvanzvo mhemberero idzi dzichizonoiti kuriko kuti next year vanhu vezimbabwe vasangana kuBernard Mzee kuvapemberera mhemberero idzi zvingangoda kunge panoita conflict yekuti maakuitawo zvenyu kuzimbabwe kuri kuitwa zvako bat ndinodavira kuti nguva dzinenge dzakasiyana saka vatenderi vose pasi rose vanogona kungofolowa mhemberero mbiri idzodzi nekuti dzine nguva dzakasiyana
Father Majongo tipewo mashoko enyu okupedzisira kuvateereri vedu
tinopemberera Bernard Mzee sematare wekutanga muzimbabwe tichitarisa mabasa ayo aakaita takatarisana nenguva yatirikino especially north america patiri kutarisa nhau yeracism tinoona kuti Bernard Mzee akanga asiri munhu wemuzimbabwe uye akauya akashumira pakati pavanhu vasiri vokwake asi rudo rwake rwanga rwakadzama aida vanhu vemamangwende zvakavatyata kuti even paakanga adaidzwa kuti abude mudunhu iroro atize hondo yakanga iripo akati vanhu ava ndinovasiya nani saka rudo rwaBernard Mzee ndorwatinoshuvira kuti tigowanarwo especially isu vafundisi vakadaidzwa vari kunze kwezimbabwe vari kushumira kune vamwe vanhu aitava nerudo